Manyuchi tauya kuzofara tichimwa tichitamba namo dzese tinenge tasiya kumba wakuda kuti tsura nge maiki samba izvozvo zvidhakwa zvaramba hanzi
kudhakwa kuna taire kishe
taire kisha
dhakwa ndongwe itakana eni ekishe
kisha
ndata dzando zombwe ta ari makore kishe
makore kishe
kupawa vaudze kuti ndeze mafiki
sheze mafiki sheni
Zvansinga deze kudzirwa mbawa kudzoredzwa kana ndamwa kudzirwa nemasasika
nemasasika
Zvansinga deze kudzirwa mbawa kudzoredzwa kana ndamwa kudzirwa
nemadhamudha
mukoma kuti tsika tsika ndotadzanei ini ndakadhakwa hanzi nemumwe mukutaura muchinaya maje nangoti nyarara hauzi wewe the report next time uya wakapfeka renikoti ziva zvekumwa koti dorako ra empty usandipikise hamuzi mukoti
iwe iwe
ndatenga nemari yangu
yekubawa nemuromo akuzi kukwaya
ndatenga nemari yangu
tine kanaisi ndinogona kutya mari yeschool fees
epi ndatora nemari yangu
zviri nani kurasa hunhu pane kurasa doro be strong like a lion and be humble like a duka Mr. Bones Kim Dara
Ndozvansinga deze kudzirwa mbawa kudzoredzwa kana ndamwa kudzirwa nemasasika
nemasasika
Ndozvansinga deze kudzirwa mbawa kudzoredzwa kana ndamwa kudzirwa nemadhamu
dhamu dhamu